Vaimboi gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vanogara vachitaura kuti hurumende inofanirwa kudzidza kudya chayabaya kwete kurongera nemhuka ichiri kufura zvayo musango. Izvi zvinobva mumashandisirwo anonzi nevakawanda anoitwa mari nehurumende iyo inopomerwa zvakare mhosva yekushandisa mari zvisina mwero kuzvinhu zvisingabatsire nyika. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatevere bhajeti richaparurwa namuzvinafundo Ncube nemusi wechina vaine maziso matsvuku kuti vaone kana paine musiyano nemamwe makurukota ezvemari anonzi aipedzira miseve kumakunguo. Mukuru wesangano ravanamuzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanowirirana nemashoko avabiti ekuti hurumende idzore mashandisiro ayo emari yainowana vachiti inofanirwa kunangana nezvinovaka nyika.
Chikuru-kuru chatakatarisira ndechekuti hurumende idzore kuspenda kwairi kuita, mari yairi kushandisa iite shoma, ikwanirane nemari yairi kuwana kubva mumataxes nezvimwe zvakadaro. Ngatiregerei kuramba tichingorarama nechikwereti.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avo vanotiwo vanhu veruzhinji vari kuda kuona vaNcube kuti vachaita sei nemutero wezvikamu zviviri kubva muzana wavakaparura mwedzi mishoma yadarika uyo vanoti uri kurwadzisa vakawanda.
Chokutanga, nyika yose yakamira chida kunyatsozwa kuti vaNcube vachaita sei nokuda kwe 2% transaction tax ya yakanzi navamunangagwa zvakare patsva pachaparwa budget.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko riripo nehurumende nderekuti haiteveri zvinobva kuvarombo, vachiti hurumende yakapiwa kare pfungwa neveruzhinji.
Vashandi maziviro edu ndekuti vavaitenderera vachibvunza pfungwa dzevanhu, matarisiro evanhu. Vanhu vakataura zvavari kuda mubhajeti. Vakataura kuti vanoda bhajeti richapa upenyu kuvanhu, kuona kuti kuzvipatara mishonga inowanika, kueducation kuri kupiwa mari. Tisakoshese nyaya yemasoja kana kupa masoja kana kuti mapurisa mari.
Vamoyo vanotiwo bhajeti iri runofanirwa kusiyana netsika yekuita semamwe mabhajeti adarika ayo vanoti aiwanza mari kumapazi akaita semauto nemapurisa, asi achinyima mapazi anonangana neupenyu hweveruzhinji akaita sereutano neredzidzo.
Takunzwa nyaya yemabhondi notes yauraya upenyu hwevanhu, yauraya mapenjeni evanhu. Saka ndizvo zvatiri kutarisira kunyanya.
Mumiriri wemakonde muparamende vari zvakare sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezano PF vakaindinesi Paradza vanoti vanotarisira kuti bhajeti ravaNcube iri richapa mari kumapazi anoshanda nevanhu akaita sereutano, rekurima pamwe nebazi ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti rikwanise kubudirira munhaurirano dzekuti nyika itange zvakare kudyidzana nedzimwe nyika.
Zvatiri kutarisira bhajeti ravaNcube ndezvekuti tione kuti tabudirira, tione kuti vapa mari kumaministri ano zvokuita ngatimbotaurai kana zveutano, tione kuti utano iye zvine zvimapirizi chavo chaivo akudhura, akutengwa nemari dzekunze. Saka toda kuti vawedzere futi bhajeti ikoko.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti vanoona sekunge muzvinafundo Ncube vakauya neshanduko huru kwazvo mune zveupfumi iyo iri kuedza kuti nyika ibude kubva mumadhaka mairi.
Ndinofunga vakawanda vanoziva kuti vamutuli Ncube vauya neshanduko yakawanda. Munhu ane njere dzokuona maburi apo pana vamwe vasinganyatsi kucontributa muekonomy. Ndofunga ma2% makaona, ende ivo mutungamiri wenyika vamunangagwa vakataura kuti haa zvakurerusawo chi bhajeti renyika, that is zvikwereti zvinenge zvichikweretwa nehurumende. Saka naizvozvo tongofungidzira kuti vamutuli Ncube vacharamba vachiendera nokuda kuona kuti upfumi hwenyika hungarukwa sei.
vachiri mumhanzu vanotiwo vanokurudzirawo veruzhinji nevemakambani kuti vatange vamirira kunzwa zvichaburwa negurukota rezvemari iri vasati vatanga kutaura zvakaipa pamusoro pebhajeti ra-2019.
Ngatimbomirai kufungidzira icho nechocho, nokuti togona kufungidzira zvisati zvirizvo tikatanga kutatanusana nemhepo.
Kunyange hazvo, vakuru vakati usiku humwe hauwo dzenyemba, vamwe vana veZimbabwe vatononokerwa nekunzwa zvichaburwa mugapu ramuzvinafundo Ncube. Kunyange hazvo, vamwewo vatotanga kare kuti rinenge richabika mbodza. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.